manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 31/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panasi mangu ndongo vakurudzira kuti ngatirambe takabatana rudo rwamakatadza kwandiri rutadzei kunamwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato reJob Scholar Solidarity Movement nebasa guru ravakaita.
Studio 7 yoita hurukuro nava Job Scholar avakaburitswa mutirongo nezuro.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasari vamhandara nemajaha. Kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha, agara ari munhu ari kuziva zvaari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza.
Ongororo yabuditswa nhasi nehurumende nemasangano akazvimirira oga inoratidza kuti vana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabvazera. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar avo vakaburitswa mujeri rechikurubhi nezuro vanoti vari kuda kumbotura befu vasati vaona kuti voto ragwara ripi mune ramangwana ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. Vaskala pavabvunzwa nezvekuti vari kubatana nevari kuzviti munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu sezviri kubuda pane mamwe madande mutande vati havatombovazive. Mutoro wedu wenhau Mulondolozi Ndlovu aenda kumba kwavaSkala kuchitungwiza kunotaura navo akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nerutsigiro rwavakawana vari mujeri.
Mazvita nokugona kwamakaita basa makamira neni mose imi vana veZimbabwe vari muno munyika yeZimbabwe nevari kunze kwenyika. Makamira neni zvakagwinya ende ndinokutendai. Hakuna zvimwe zvandikakwanisa kuti ndikupei. Chamakakwanisa kuita ndechokuti makaramba muchiita kuti nyaya yangu igare iri mukati mematare epasi rino rose. Kechipiri makabatsira mhuri yangu magonero amakanga muchiita in small and bigger ways muchibatsira mhuri yangu for them to be able kuti vave vanondigira chikafu kujere kwananga ndiri uye kuti vana vangu vakwanise kuti varambe vachinda kuchikoro. Dai rwanga rusi rudo rwenyu ndanga ndisingakwanisi kuti ndigova nokugadzikana nokushungurudzika kwanga kusvitika mhuri yangu.
Vamwe vari kunetseka kuti makaisirwa chef pachikafu chengatsanangura nyaya.
Ndakaisirwa chef ndikarwara zvikuru kwazvo ndiri mukati metrongo. Pamwe ndikasvika pakubudisa tsvina yakanga ine ropa. Asi chiripo ndechokuti ndakazodana chiremba wangu wokunze kwemajere akauya akandirapa akandipa mushonga ndikarapwa. Saka pari zvino ndino urongwa hwekuti ndotariswa nokuvhenekwa kuti zviro kwazvo mumiri wangu wakamira sei. Kune dzimwe nyika kune vavolontia kuti toda kuti tikubatsirei kuti muvhenekwe tione kuti kugwara kwamakaita kwakamira sei. Kuna vamwe vakandiona pamavhidhiyo nezuro manheru andakatorwa nevanhu vakauya achinditora pandakabuda mujere vachiti ha tiri kuona sokuti maonero atakuita ganda renyu nemamiriro amakaita kuti pane zvatiri kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Uyai kuno tikubatsire tikuvhenekei tione kuti hamuna kurwara here.
Asi kuridzira mukupa vana veZimbabwe tangisatsara nenguva yatiri ndeyekuti
vanasi mangu ndongo vakurudzira kuti ngatirambe takabatana rudo rwamakatadza kwandiri rutadzei kunamwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndoda kutenda bato re Job Scholar Solidarity Movement nebasa kura vakaita vamasara uri netimu yavo vaobert masara netimu yavo vakaita basa rinoshamisa munyika sezvo muchiziva kuti ndanga ndarashwa navanhu vese vandanga ichitarisira kwavari kuti kungabva rubatsiro pavakatanga kutora basa iri re Solidarity Movement vakaita zvishamiso vanhu vese nepasino rose vakatanga kusumuka muwandu hwavo kuya kuzoparutsigiro saka ndinovatenda vakomana nevasikana veJob Scholar Solidarity Movement nebasa ravakaita hatisi kuzoparadza Job Scholar Solidarity Movement nokuti handizivi kuti muvengi wangu ari kundirongera zvipi saka ndezvokuti haungati mauto chichetai zvombo pasi nokuti hondo yapera aiwa bodo hatizivi kuti muvengi ari kuronge zvipi
vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vachitaura namulondorozi Ndlovu weStudio 7 vari kuchitungwiza. Hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Nasi aburitsa gwaro rinoratidza kuti vanasikana vakawanda vemuZimbabwe vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari kubata pamuviri uye vamwe vavo vari kuzoshaya vachisununguka vamwewo vachiedza kubvisa pamuviri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabva zera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvare Zivai Mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki.
Takaona zvakare kuti kuoma kuri kuita zvino munyika yedu yeZimbabwe kuri kukonzera kuti vana vange vachida kuwedzerawo mari iri kuwanikwa nevabereki vavo. Izvi zvaita kuti vana vange vaakutengesa mumabhizinisi, vaakutengesa pamigwagwa. Zvinova zviri kuvaisa panjodzi yekusangana nevanhu vanozovambunyikidza kana kuti ivo vanopedzisira vaakutengesa bonde nekuda kwavo pachavo. Takaona zvakare kuti vana vamwe vaakushandisa zvinodhaka zvichizokanganisa kuzvidzivirira kwavanokwanisa kuita panyaya dzepabonde.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo mukuru weUNFPA muZimbabwe muzvare Miranda Tabifo vati vanasikana vemuno vanoda kuchengetedzwa nemunhu wese zvake.
Idambudziko guru riri muZimbabwe riri kusangana nevasikana rinoda kugadziriswa. Kubva kuvabereki kusvika kuvanhu vari munharaunda panoda kushanda pamwe chete. Tinotenda hurumende iri kushandidzana nesu uye isu tinovimbisa kuramba tichiisa simba kuti mwanasikana wemuZimbabwe achengetedzwe zvakanaka.
Tsvakurudzo iyi yaburitsa kuti pamakore matatu kubva muna 2019 madzimai nevanasikana vakafa vachisununguka vana vanodarika chiuru chimwe nechidimbu kana kuti 1532 uye pavashakabvu ava vanosvika mazana matatu ane makumi masere nevatatu 383 vainge vari pasi pemakore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Zvabudawo pachena kuti kune vana vari pasi pemakore gumi nemana 14 vaive vatotanga kuita zvepabonde nevanhu vavanoziva asi dzimwe nguva nevavasingazivi. Mumwe wevechidiki anoshanda nesangano revechidiki reYoung People's Network DeBrian Mugara Panyama anoti vakomana nevarume vanoda kudzidziswawo pamusoro pekuchengetedza mwanasikana.
Most of my programs mazhinji anonyanyotageta mwanasikana and mwanakomana kazhinji kacho haanyanyoinvolve mumaprograms aya. Zvinoreva kuti izvo kazhinji kacho ruzivo maererano nenyaya dzesexual reproductive health runenge rwakawandira kuvasikana but kuvakomana riri shoma.
Vachitaura neStudio 7 mukuru wevakuru vanotungamira zvikamu zvemubazi rezvedzidzo yepasi muzvare Kwadzanai Nyanungo vatiwo panoda kuitwa chirwirangwe kuti dambudziko rakatarisana nevanasikana iri ripere.
Tinoona kuti chakakosha kuti vana vazive zvavari vachiri vadiki vasati vamhandara nemajaha kuti pamanozosvika pakunzi vamhandara ave jaha agara ari munhu ari kuziva zvaari anoziva kuzvibata kuzvichengetedza.
Mutungamiri wevana vadiki vemuZimbabwe Neville Mavu anovawo mudzidzi wepachikoro cheGoromonzi High School anoti vechidiki ngavatambire kure negambukambo revakuru bonde.
Munhu iye semwana anofanira kudzira chakamunakira nechakamushatira. Ndinofunga kuti sezvo government yakapa age of consent se 18 vanoziva zvavari kuita. Saka kana munhu asati asvika age of consent ye 18 ngangogara asiyana nazvo zvekuda kuindulge mune yatinoti sexual activity.
Ongororo yakaitwa iyi yakabuditsawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabva zera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu, varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UKAID, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutongi wedare repamusoro Justice Gladys Muri vakamisa nezuro chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete kwete emunyika. Mutongi akati zvikoro zvinofanira kubhadharisa vana nemadhora emunyika zvichishandisa chikero chemari mumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Mutongo uyu wakapiwa mushure mekunge mumwe mudzidzi pachikoro ichi Valentine Ziko achimirirwa negweta Vakosa Mncube vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vati chikoro ichi chiri kutyora mutemo. Zvikoro zvakawanda zviri kuti dhora remunyika riri kuramba richaya simba nekudaro zvave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube abata vaziko.
Takaendawo kudare tichimirira vadzidzi paRepolitik mushure mekunge vakuru vanotungamirira Repolitik inoi administration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunze inova yekuUnited States of America. Ndo yakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhare nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS. Ndo yakanga vachiramba.
Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi?
Patakaenda kune vakuru vechikoro tichida kuti tivabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunze chete, havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo ende havana kukwanisa kutipo clarification yekuti wai zviri kuitwa sokudaro. Chavakakwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire vadzidzi.
Pamakaenda kudare, zvikonzero zvamakapa ndzvaiva zvekuti kudii?
Sezvinotaura nemiso for tertiary education iyo inogazeta mafizi edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari neashandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS. Ende uyezve tichitarisa kuti isu sevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachishandawo mugovernment vachitambirisiko mari yenyika ino yeRTGS.
Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu?
Dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge vachida kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kushanda sezvinotaurwa neMinister of Financial Education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwa zvakanyanya nevadzidzi. Vadzidzi vari kufara nemutongo wakabva kudare kuti tinokwanisa kubhadhara fizi yedu nemari yemunyika ino.
Avo vanga vari mudzidzi weParare Polytechnic vaValentine Ziko vachitaura paRunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Vanogaya hupfu vari pasi pesangano reGrain Millers Association kana kuti GMAS vanoti vatanga kutenga chimwe chibage kubva kuSouth Africa sezvo chiri mumatura eGMB chiri kunzi nehurumende ndechekubatsira vanotambura chete. kunyangwe ve Grain Millers Association of Zimbabwe vari kuti chibage chiripo iko zvino chinokwana hupfu. Vamwe vanoti hupfu hwatotanga kushomeka muzvitoro uye hwawedzerwawo mutengo. Nhunhurai Jena anoti panyaya inotevera.
Gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vanoti GMB ine chibage chinokwanira nyika, asi vemabhizinisi vane mvumo yekutenga chimwe kunze kwenyika.
No, but Millers are free to get.
Vanogaya chibage havarambidzwe kutenga kunze kwenyika nekuti ibusiness. Munhu anotenga kwakachipa.
Zimbabwe yaimborova bembera kuti ine chibage chakakwana kunyange masangano akaita seWFP ainge ayambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vakatarisana nenzara munyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Sachigaro weGMAZ vatafadzwa Musarara vanoti kusvika parizvino vakwanisa kutenga mametric tons zviuru makumi maviri kubva kuSouth Africa.
Tiri kuwana chibage kubva kuSouth Africa tichipamudzira pane chibage chatiinacho chemuno muZimbabwe. Tinodayira kuti chatiri kupinza parizvino chingangoita 20,000 tons nemanth.
Vamusarara avo vari kutenderera matunhu makuru ose vachiongorora mamiriro akaita nyaya dzehupfu vanoti vari kugaya hupfu hwakawanda asi hausi kusvika kuvanhu nemitengo yakatarwa.
Kune artificial shortage yekuti uku kupera apo nepapo, asi kwete nokuda kwekuti chibage chishoma kwete.
Mukuru wekambani inogaya hupfu yeNational Foods vachipo Neta vanoti vari kutengawo chibage vametric tons zviuru gumi pasvondo kubva kuSouth Africa. Patabvunza kuti sei makambani ave kutenga chibage kuSouth Africa asi hurumende ichiti matura eGMB akazara, mutauriri weGMB vaNeva Kanyemba vati titaure nemunyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri avo vati chibage chiri kuGMB ndechevanhu vanotambura chete.
Mukandiisa GMB, GMB is not the buyer of me, it's the buyer of last resort. I think GMB haifani kupa kumamillers, inofanira kupa for social welfare. Wenzi ndo SGR asi Green Reserve. Zvino mukati murovigisa motora mopazve vanhu vane kapasiti vari mubhizinesi rokutenga chibage munoti munenge maakuitei mazi.
Vamusarara vanoti vari kutenderera matunhu ose mushure mekunge vanhu vagunun'una kuti zvitoro zvikuru zvakawanda hazvisi kutengesa hupfu asi hwakazara muzvitoro zvidiki uye huri kutengeswa nemari yakawandisa pane inokurudzirwa. Hupfu makirogiramu mashanu kana kuti 5 kgs inofanirwa kutengeswa nemari madhora mashanu nemasendi makumi mashanu kana kuti $5.50 iri kutengeswa muzvitoro zvidiki nemadhora masere kana kuti $8. Amai Mezis Mupandawana ndemumwe ari kuchema-chema nekushayikwa kwehupfu hune mutengo uri pasi.
Ndakatanga ndaenda acho muvendors ndikashaya. Okay, ndivandashaya. Vandazanga TMSouth kwakushaya. Saka musoshoya ndakatoshaya hupfu. Saka ndinokona sekuti hupfu vakuviga kwakuti mapurize ndokufungwa kwangu.
Amai Nyoni vanotiwo vakavimbiswa nevanogaya hupfu kuti hupfu hauzoshayikwi munyika uye vanokurudzira vanhu kuti vamhanharire vezvitoro zviri kudhurisa hupfu kumapurisa sezvo iri mhosva.
Mukaona vezvitoro vachidhurisa hupfu vamhanharirei kumapurisa sezvo iri mhosva.
WFP yakatotanga kubatsira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270,000 nezvekudya kusvika muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tine urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona Ndebele. Zvinotanga na 7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panguva iyo nyika dzepasi rino dziri kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomira kuitira nhaurirano dzekuti vasungwa nevari munhapwa vasunungurwe. Mauto eIsrael anonzi abomba muGaza achitiwo auraya varwi veHamas 15. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru 20 nemazana mapfumbamwe, kana kuti 26,900 vaurayiwa muGaza. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri, kana kuti 1,200 vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi ndokutanga kuuraya vanhu. Kubaiwa nhomba yemheta makumbo, kana kuti polio, kwaifanira kutanga muna mbudzi gore rapera muKenya kukamiswa nenyaya yemvura yainaya kwatanga zvakare iwo mwedzi uno. Kenya inoti urongwa hwekubaya vana vari pasi pemakore mashanu zviuru mazana nemanomwe nemakumi mashanu, kana kuti 750,000 huri kufamba zvakanaka. Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera urema. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro navagarikai Nyajina vari kushanda semutyairi wemotokari inotakura vanhu, kana kuti taxi driver, vari muCape Town, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munyika yeSouth Africa ndakauya gorora 2007 mushure mekunge ndarasikirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kuTel 1 ndokubva ndauya kuno. Saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvakufanira imwe hotel for 8 years. Ndade kuzoonawo kuti makore anenge akufamba aya mukukura umu tingarambe takangombunyikidza vana vadiki kuramba tichingomukira nevana vadiki kumabasa, ndokusiya basa ndokupinda mubasa remataxi. Rindaura kuti ndo rine age inenge yakanga yakuenderana nezvandiriwo 40 years and above, isina pressure. Saka ndokuchitanga kupinda mutaxi industry muzvakanaka nakawo.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa azvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mataxi. Muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika ekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo?
Chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zviya zvokuti pane nyuchi dzinoruma ndo pane huchi ipapo. Saka unoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuti ukaramba uri kokumba nhai vakandemiri unodyeiko? Woramba wakada kuti hapana kusiri kufa. Kunyange iyo nyika yedu iyoyo chaizvo kunova Mwari kugaramo achigomera, asi nechikonzero chekuti chokubata chaiyo chaicho panenge pasina, unozoona kuti aiwa regai tirambe takararo. Bari chinoitika zvavo chokuti vanhu ava vanotivenga havo vagota sekutidawo futi, asi vanogarikanawo zvakanaka chaizvo. Ra uri munhu usingade kubata-bata chavo mune zvakaipa.
Matimambosanganawo here nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari? Tinonzwa kuti muSouth Africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro.
Nyaya yekajacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti zvoningati ndasangana nayo kakatatu. Ndichisangana nayo pekutanga handina zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika. Ndakange tasekushedzwa nenyaya yefoni dzatinoshandisa idzi. Zvisinei, mota haina hayo kutora nguva yakatirebei nekuti mota yange ine treka. Mapurisa akabva amhanya mhanya in 20 minutes time mota yakanga yawanika. Ndakasiya ndarohwa nechibhakira ndakutobhlidha paya paya, mota tichibva taziiwana zvangu.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizimisi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari idzi kana mateksa?
Tarisiro chaiyo yekuti nemamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe kuenda kunotakura vanhu vemateksi kumusha, handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuZimbabwe vacho mari yacho inenge isipo, ndezvekuchema chete. Saka ndinoona zvakanaka kuti ndive munhu anoaka musha wangu semavakira andiri kuitawo, kuti kana ndikazenge ndazoroora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha. tinga chengeto tuhuku, tumbudzi, nichidaro ndiripo zvikuita vamwe izvozvo. Asi zvokuti takura vanhu kumusha chaizvo, zvichida kana pane nekusanduka kunenge kwaita umararamire vanhu muZimbabwe, ndovaninga vange nichidaro baba Kandemini.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe zvikurusa vatiinavo muno munyika yeSouth Africa ine nderekuti kune vakomana nevasikana vari mubasa ratiri kuita kuti vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipikirwa kuti takavingei ende ndinovakurudzira kuti ngaroorane vematongo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vagarikai Nyajina vari parunhare muCape Town, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumakwikwi eAfrica Cup of Nations asvika kumaquarter finals achaenderera mberi nemusi wechishanu, Nigeria ichitamba neAngola nenguva dza7 PM, DRC ichitamba neGuinea nenguva dza10 PM. Mimwe mitambo iriko nemusi wemugovera. Kuti tize nezvemitambo iyi, ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 nevaimbova murayiridzi wechikwata chemaWarriors vaCharles Muhlauri.
Game, to be honest with you, bora riri kuchinja in each and every year. But my stages, I get us an Africa Cup of Nations, World Cup, UEFA. I know sure my changes and gachitika in the world of football. So I got to Kalipana is not the Zaga Wanders, not this. Kalipana, my analyst, I was once in the FIFA Technical Committee. We will be analyzing what are the changes that have come up in this tournament. So I want to talk about this, which change. So in every tournament, like right now, we can write a report as soon as our owners are changing from our tactics, that my tactics are engaging ourselves in this one, how have been most of the team been able to break their opponents and break their lines. All those things, as soon as it's really very important, team, especially as a country, we learn from a coach's perspective. Then for administration, mnenge mchiona kuti bora pachizvaro rinotungamirwa sei, ende nhandare dzese dzakamira sei, nekwatiri kwachiona kuti ndepabva tofanira kuti tigadzise. Saka gore rino tinogona kudzidza zvakawanda.
Tombotarisawo nyika yeZimbabwe, zvii zvingadzidzwe nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika ikoko kuIvory Coast?
Ivory Coast, I mean, there is Zimbabwe, and I think there is Zimbabwe, I got to meet the Ravan to understudy, but to honest, he is knowing it, because the West Africa Cup of Nations, there's a lot of things, and I got to end in 2006, and then I admire Taderera and Minister Nzanchikwedere to represent Zimbabwe, trying to bid for hosting Africa Cup of Nations. But I think my tournaments, I got to say, do you want to go to the study, understudy how to host the Africa Cup of Nations, and so that if I told my planning committees that I panels where negative template to use is those like Ivory Coast and what can we learn. But the advantage of the TVs are not Basira, could show not this critical organizational mistake from officiating to go out my referees, how are they handling the games, what do we need to be looking at from coach my coaches. My tactics, what is changing right now in line with modern trends? Because my modern trends, they say, Bora, I don't go never only at big stages. Can I see my big stages? World Cup, my Champions League, UEFA, and Africa Cup of Nations, maybe a CONCACAF, my South American big tournament. Do what to analyze, Bora Ruben, the Kupi, my tactics are actually so happy. My teams are going to win, I say, what were they doing differently? My teams are going to What is it that caused them to lose?
Avo vanga vari vakamborayiridza chikwata chemaWarriors vaCharles Muhlauri vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari parunhare muno muAmerica. Vateereri, musakangame kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk, apo tichange tichitarisa zviri kuitika mubato reCCC pamwe nekusunungurwa kwavaSkala. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yabuda nhasi inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabva zera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muTaboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 Zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Oke wamela izenge za West Delele Parliament umnumzana Job Sikhala okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa kweminyaka phose emibili 19 months uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngapi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalithumi eZimbabwe uyazithwala engahlelanga kumbe ngemva kokudlwengulwa. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalithumi eZimbabwe uyazithwala phakathi kwalelo nani isilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50% babo bezithwala bengahlelanga. Kuthi ingxenye yalabo ababe bengahlelanga becine bekhipha lezo zisu okufaka impilo zabo engozini. Ulusi Yasini usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokwethulwa kogwalo lophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund owenzelwe e-Rainbow Towers Hotel lamhla. Lolu phenyo luqhutshwe phakathi kuka-2019 kusiyafika u-2022 phezu kodubo lokuzithwala kwamantombazane esesemancane olwe-National Assessment on Adolescent Pregnancies in Zimbabwe lukhokhelwa ngabe-UNFPA, uhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umeli we-UNFPA eZimbabwe unkosazana Miranda Tabifo nguye owethule ugwalo lwalolu phenyo emele umeli wenhlangothi zonke zomanyano wamazwe omhlaba.
Yikho nje sibuthene njengenhlanganiso phezu kwalolu daba ukuthi sibonisane ngokuvezwe yile inhlolisiso.
Esinye isiphathamandla sogatsha lwezemfundo ehlangothini lwabadinga usizo oluphindiweyo unkosikazi Kwadzanayi Nyanungo ulandisa ngalolu dubo lokumithiswa kwamantombazane esesemancane njalo engahlelanga.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana besabancane bafunde okuningi ukuthi nxa sebezintombi lamajaha bebevele sebekwazi ukuthi bazigcina kanjani, baziphatha kanjani, bacebela kubani nxa amalungelo abo esengozini.
Umnumzana Godwill Zulu ngosakhulayo osebenza lenhlanganiso ye-Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS, laye upha umbono wakhe ngokumele kwenziwe ukwehlisa inani lamantombazana amithiswa esesemancane.
Laba bantu abatsha abalalwazi ngemizimba yabo, sikhangela kakhulu inzima ocansini. Ukuthi umntwana omutsha uyafika iminyaka eyi-18 years engakwazi ukuthi kuyini okwenzakala emzimbeni wakhe.
Okhokhela idale le-Senate edale lePhalamende yabantwana, Child Senate President uGamukirai Muzondiwa uthi uqakathekile ukuthi amantombazana afundiswe indlela zokuzivikela.
Uqakathekile ukuthi senqabele ingozi ingakenzakali kulokuthi sikhale kwelakusasa.
Linhlolisiso iveze njalo ngokuqakatheka kokusebenza labafana labo baba ekulwiseni udubo lokumithiswa kwamantombazane esesemancane. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele uyakugcizelela lokho.
Njengesizwe kumele sisukume sibone ukuthi abantwana bayathola i-information e-correct njalo e-consistent ivela emzalini. Inkinga ukuthi abazali sebetshiya kwesinye isikhathi unalo mthwalo bethi bazabona esikolo ama-NGOs azabuye ezofundisa abantwana. Umzali kabe lo mthwalo yokubana avikele umntanakhe kuzo zonke zona lezi izingozi. Indlela yokumvikela ukuthi umnike information ekwanileyo ukuthi akwanise ukuzivikela.
Lolu phenyo luveze njalo ukuthi isilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini 31%. Samantombazana okwakhulunywa labo abike ukuba amithiswa ngokudlwengulwa. Luveze njalo ukuba eyinye imbangela enkulu yokumithiswa kwentsha yikuba besemulini eziswelayo, ukusilela kolwazi, ukwanda kokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini kanye lokuswela usekelo lwezemali. Uhulumende esebenzisa ugatsha olubona ngendaba zabesifazana uthembise ukulusukumela phezulu udaba lokumithiswa kwamantombazana, kodwa ingcwethi zezempilakahle akusoze kwaphumelela kangako njengoba umnotho welizwe untengantenga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingulusi Yasini.
The Voice of America, VOA.
Amabandla aphikisayo athi avumelana lophenyo olwethulwe izolo inhlanganiso yeTransparency International oluveza ukuthi iZimbabwe iqhubeka ingenye yamazwe alenkohlakalo enenyi icorruption emhlabeni jikelele. Uphenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index lolu luveza ukuthi iZimbabwe yiyo ekhokhelayo ngenkohlakalo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. IZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane, 24 points kuphela phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile kuleli lizwe. Nyakenye umsakazo we-Al Jazeera wethule ifilimu eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende ekwebiweni kwegolide leZimbabwe lisiyathengiswa kwamanye amazwe. Sixoxe lelunga le-CCC umnumzana Swithin Chiroza, yena othi ngempela inkohlakalo ibhahile eZimbabwe.
IZimbabwe ikhokhela ngendaba ze-corruption ngenxa yombusazwe weZANU-PF. Ngakhangela indaba eyama-tax asehlatshwe abantu beZimbabwe, ama-tax asehlabile, asebhahile lapha eZimbabwe. Bananzelela ukuthi kuyabe kuyimizamo eyokuthi abantu beZANU-PF bethole zona izimali. Ngakhangela indaba zabonasa lapho wathola ukuthi umuntu owayevele enguye ophatha ngezemnasa kwatshontsha izimali ezesabisayo khona ngale. Umuntu lo uthe engena kumthethwandaba wathi amadokotela athi no, umuntu lo kuthi uthi kwesinye isikhathi kungani kulo msangano ekhanda lapha. Umuntu lo bamiyekela kwaye kuthiwa kalacala. Namhlanje umuntu lo usekhona edale lephalamende. Kanti nxa umuntu kuthiwa ikhanda lakhe alisebenzi uzakhokhela njani abantu ephalamende? Uzamela njani abantu ephalamende? So zananzela ukuthi iZimbabwe ihlutshwa yiZANU-PF ngoba iZANU-PF yeletha umkhuba wonalo.
Lithi lina uhulumende kazimiselanga ukuqeda inkohlakalo elizweni, kodwa sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende izolo ethembisa ukuthi bazimisele ukubopha zonke izikhohlakali ngitsho labezombusazwe. Kanti uthe bakhangelele ukuthola imali engange $1 billion lonyaka abazayithathela abantu abakhohlakeleyo.
Ungananzelela izithembiso ezibekwe nguye uMnangagwa bekuyizithembiso ezokuthabisa abantu. Ufake ikomiti khangela ngendaba ze-corruption, ikomiti eyokubopha abantu abayizigange ababe yenza leyo corruption. Yona leyo committee sokusazakala ukuthi yehluleka umsebenzi.
Umnumzana Swithin Chiroza lilunga le-CCC. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe unale nkohlakalo.
Ilizwe leZimbabwe, i-constitution yeZimbabwe iyatsho ukuthi into eminyazo lezo esikhuluma ngazo ezingathi ngeze-corruption zivele azifunakali. Njalo nebandla leZANU-PF likubeka sobala ukuthi izinto ezinjana izinto ezingavumakaliyo. Yikho linanzelela ukuthi lo mongameli welizwe wakhetha ukuthi kube le-commission ekhangela khonokho okuyinto ongani kulokuthi abantu baphatha izinto ngendlela engayisiyo. So mina angeke ngivumelana nabantu abathi iZimbabwe ile-corruption ehabe ikhulu kakhulu kumbe kakhona ubonakalayo okuthi uhulumende ungayivumela. Abantu bangabe bekwenza bechathile bengangabo, but uhulumende kube yinto angeke ayivuma kumbe akuhambelana nayo ngoba vele uhulumende into ma
kodwa ababotshwayo laba nkomo abanye bayasola bathi hayi ngabantu kazana nje abantu abancane bathi zona ingqungquthela zenkohlakalo zikuhulumende njalo kazibanjwa yebo sesike sabona kubotshwa abezombusazwe lapha lalapha ya kodwa abanye bathi hayi labo ngabantu nje ababe bephoxane lomnankagwa njalo kaningi bayabotshwa nje uze kuthiwa icala seliphelile
abantu abanjalo ababuyiphambili babe lokufakazi ngoba isikhathi esiningi kalisho ukuthi ukuthi umuntu lowo ucorrupt umuntu lowo utshontshile umuntu lowo wenzelo akabotshwe kodwa kuyikuthi kuyizondo okunye kwangikhona kuyindlela ukuthi abanye abantu babe beyindlela ukuthi babe bahamba nje uhulumende khona
Ngokubona kwakho Nkomo ungathi uhulumende wenza konke afanele ukuthi akwenze yini kumbe kukhona lapho kusilelayo ongaxwayisa khona ukuthi akubambe
Ngibona amapolisa labanye abaqondile indlela esigondane lokuthola ngale corruption zikhambela phezulu ukuthi zibambe abantu abaphambanisa umthetho
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU PF Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 ese Philippus. Ekhuluma emkhosini wokwethula uphenyo lweTransparency International eHarare izolo umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Matanda Moyo uthe uhulumende wenza konke akwenelisayo ukulwisana lenkohlakalo njalo ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yokungethembeki. Umthethwandaba waphezulu owe High Court unqume ukuba kakumelanga abafundi becollege leHarare Polytechnic babanjwe ngamandla okuhlawulela indleko yezifundo ngedola leMelika. UJustice Gladys Murray ohedaleleli uthi umthetho awuvumeli ukuthi icollege le ithi ayisemukeli imbadalo zendleko zesikolo ngedola leZimbabwe kumbe iRTGS. Udaba lolu beluphanyekwe emthethwandaba ngomgcini sihlalo wenye inhlanganiso emela izifundi ezinasu Harare Poly Chapter njalo ezifundi kuleli college umnumzana Valentine Ziko kulandela isaziso esethulwe yili college lele sokuthi izifundi zibhadalele indleko yezifundo ngedola leMelika njalo lisithi alisoze livumele ukubhadalwa kwalindleko ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabakhokheli benhlanganiso yezinaso umnumzana Comfort Mpofu.
Kube kuyisicelo sokubana isikolo seHarare Polytechnic singabeki ama-fees ngama-US ngoba abazali bethu abayibo abasibhadalela i-fees abaholi lawo ma-US bahola ama-RTGS. Njalo ke kuba nzima ukubana besibhadalele i-fees ngama-US njalo yikho besihambisa isicelo saleso ukuthi iHarare Poly njalo ledale lezomthethandaba besikhangelele ukhonokhu besincede ukubana singabhadali ama-US bekhangelela bezwelane labazali bethu abayibo abahola ama-RTGS.
Isikolo seHarare Poly sona besithi kuyini okwenza ukuthi sibhadalise imali zesikolo ngama-US dollars?
Isikolo saseHarare Poly sithi sibe senziwa ukubana ama-suppliers izinto ezitshiyeniyo sebefuna ama-US dollars njalo lokubana i-RTGS liyaluza ivalu into abayikhulumayo bona kodwa kunjalo sime kuthini iRTGS yakhona imali yelizwe lethu njalo imali ehulwa ngabazali.
Umthethwandaba wona uthethe isinqumo siphi?
Umthethwandaba uthi amafundi sibhadale ngeRTGS kuhamba ngerate lalelo langa ku-interbank nge-interbank rate sibhadale ngeRTGS.
Isinqumo lesi lisibona njani?
Zona isinqumo esilungileyo njalo esingayenza ukuthi abazali bezame ukuyithola kodwa kumele azivumele ukubana i-fees ikhwele isedlula imali zabazali even ngange-RTGS yakhona ikhomele siwukhangelele njalo sikulwele kathesi.
Abanye bathi yebo lingabe linqobile kulimpi kodwa udubo ngolokuthi izifundisi zahamba esikolo kodwa azisoze zithole imfundo ngenxa yokuba imali yama-RTGS ingathengi lutho. Lina likubona njani lokho?
Thina impi yethu sikhangeleleyo i-academic freedom, yinto esiyikhangeleleyo i-academic freedom for everyone, academic freedom ngesikhathi sonke sisaphila and ngesikhathi sonke sisafunda. So akumelanga kuduru ukufunda. Yena le imali iholo abazali, imali okumele uthathwa ngama-fees ngoba akumelanga kudule, akumelanga kube expensive ukufunda kwabantu. Kumele wonke umuntu ekwazi ukufunda ngemali enalithi. Imali nale yiholo ngabazali bethu. Wonke umntwana melene lesokufunda ngayo. Yebo bazathi thiwa i-RTGS alithini. But thini US, labazali bethu US abalalo. Singabantwana bama-civil servants, lama-street vendors. Asi-afford, abayi-afford US abazali. Yabona? So yinto la yomele beyicabangele nale ukubana ayi-afford US and akula mzali oyiholayo. So nxa ungama-RTGS nalawo awube yiwo. Ngoba yiwa njani iyo a-afford-wayo.
Lo ube ngumnumzana Comfort Mpofu, omunye wabakhokeli benhlanganiso emela izifundi zemfundo yaphezulu exoxa ecingweni le Studio 7. Owake wamela izengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikhala okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili 1 year 7 months, uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe ngoba kulabanengi abafisa ukusebenza laye bezama ukuphumelela ngokuhlala kwakhe ejele. Uthi bakhona abantu ayecabangela ukuthi bazazama ukuncedisa ukuba akhululwe kodwa abathulazwi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekhuluma lentatheli izindaba esemzini wakhe St Mary's eChitungwiza namuhla, uSikhala uthe uyajabula ngokuphuma kwakhe entolongweni. Ubonge kakhulu abantu bonke kanye lentatheli izindaba ezibikele umhlaba jikelele ngokuvalelwa kwakhe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
This does not deserve human survivor. Fortunately myself, I had both my family and the masses of our people who were looking after me. Otherwise, they did mean that I was unfortunate, like all other inmates. The food that they are served and the condition that they live in.
Uthi usahlolisisa okwenzakala kwezombusazwe okwamanje engakavuseleli esithi kukhanya engani kulokuxokozela okumangalisayo elizweni.
They have been the missing link in the Zimbabwe's political trajectory. The way how they have changed the political landscape of this country, the moment when they came on board, is still shocking and astonishing. You have to understand that I am an individual who was abandoned and neglected by anyone whom I thought would come to my assistance, only for them to emerge to become the rescue package for me.
Uthi uzaqhubekela phambili elisana lokuncindezelwa kwabantu nguhulumende kaMnangagwa labanye bakhe. USikhala owathi evalelwe engumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uphinde wakhuluma njalo ngemibiko ethi usexoxisana nabakucele le-CCC elikhanya okwamanje liphethwe ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele we-CCC.
I don't know him. All my life long, what I only later heard from other colleagues is that he joined MDCT in 2005 after the split in the MDC party at that material time and became the MDCT provincial chairman for Matabele North.
Kodwa uChabangu uphika ukuba uthume igqwetha ukuba likhulume loSikhala.
Lani libonile uVice President behamba besiyambona amalunga e-MDCC behamba besiyambona amagqwetha baningi ngeke ngabaqamba ngamabizo, so behamba besiyabona inkokheli yabo and lalamhlanje kuyinkokheli ye-MDCC nokuphume entolongweni enguVice Chairperson. Simhlonipha ngayona leyo ndlela.
Kulabanye abathi unakho ukusebenza lecele elisekela uChamisa kube lengxenye yebandla le-CCC efisa ukudlelana laye. Omunye wabakubandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi uthi uSikhala kumele acabange kahle engakangeni kwezombusazwe.
kunzima ukuthi siphedite ukuthi uJob Skala uyakuya kuliphi icele njengoba i-opposition fragmented. UJob Skala ulelungelo lokubana associate iloba ngubani afuna ukuassociate laye, whether nguChamisa kumbe nguChabangu kumbe nguEmerson kumbe ngubani lobani okhona, ilungelo lingelakhe.
USkala obegwetshwe ukuba ahlale entolongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu ngumantshi eHarare uthi kuningi okumele akwenze okugoqela udaba lwesidumbu sikaMablessing Ali esesigcine isikhathi eside endlini yamakhaza eshitungiza hospital. Bakubandla leZanu-PF bathi wenze kahle umthethwandaba ngoba ngabantu bonke hatshi abaphikisayo kuphela.
Hayi, indaba yokuthi iZanu-PF ya interfere enkantolo hayi asondaba ebambekayo kusona, kodwa hayi into nje esegcekeni ukuthi amabandla laphikisayo ikakhulu i-TBC ekwehlulekeni kwabo konke badinga abantu bokungcolisa. Namhlanje bayajabula ukuthi Job Skala uphumile entilongweni, awukusela muntu okhuluma ngeZanu-PF.
Ingcitshi wezombusazwe njalo elilunga le-Job Skala Solidarity Movement umnumzana Comfort Ncekwe Nkosi Mpofu uthi bayamsekela uSkala njalo bazalandela isinqumo azasithatha kwezombusazwe.
Silapha sizohlala sisazolila ama-political prisoners abotshiweyo asimi, and from namuhla i-Job Skala Solidarity Movement iyatshintsha from ukuba u-Job Skala Solidarity Movement isiba yi-Zimbabwe Solidarity Movement.
USkala uchothoze kakhulu isimo esemajele sithi ukudla kukhona, indawo zokudlela lendawo zokulala ziyadamisa. Uqhubeke esithi okusobalayo ukuba uZulu weZimbabwe uthwele amagabha avuzayo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. USkala waqala ezombusazwe ngesikhathi esafunda e-University of Zimbabwe. Usebotshwe kaningi-ningi esethiswa amacala atshiyeneyo ikakhulu awokulela ilungelo likaZulu lenkululeko kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosazana nokuthokoza Yolanda Nyathi ohlala kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7.
Njengomuntu okhulele ePlumtree ngikhulele esigabeni lapho abantu abasebenzisana khona ndawonye, right? So umama wami esemuve wayensuza ngeke ngabona ukuthi ngenye into elekhaya ku-community. I tried ukuthi engakwenzayo ukugebhela umama omgodi azama ukuthi umama esebenzisane nabo makhelwane bakhe, but kwehlula kancane. Mina ngazama ngibe ngihamba ngiyekhaya ngifike ngilime. Kulo mnyaka engingafika khona ngalima imbambayela sibili, ngabuyela after 6 months ngathengisa ngathola amasaka 20 to 25 amasaka, right? Okwamanje ngifuye inkukhu zisemakhandeni, ezinye zisemahatshula, ezinye zisenketha. Then emzini wami ngale engiyakha khona ngile project yokwenza imbuzi, though ngingakaqali ukwenza imbuzi. Imbuzi zami zisasensuzo kwamanje.
Kodwa ubona zano inhlelo zakho zonke lezi zinjani? Labantu bathola ulwazi phakathi kumbe zibe vele sebesenza khonoku okwenzayo?
Abantu engibona mina ngabantu besindebeleni siyalekha mbijana. Abantu besindebeleni sifokhasa kakhulu ekusebenzeni. Lakuye wambuza ukuthi ngihlala kuphi. Currently I'm in Ireland. I've been in Ireland for over 20 years. And since I came to Ireland, I've noticed ukuthi I'm more African than being Irish. I've not accepted ukuthi vele ngingwase Ireland mina. Inhliziyo yami vele ingithumele ekhaya. Ngiyasuka mina ngiyehlala ekhaya mebhabo ma 4 months ngishiya umsebenzi hambi ngenza ama projects ami ekhaya. Yabo, how abantu bekhaya are getting involved entweni zokwakha zokulima baslow kakhulu, but it's one thing that engifuna ukuyi-enforce ku community yami bekhona.
So ubona zani uzabo batshelani ngezokulima lapha lento ezinjalo?
Igood example esilawo ngento zokulima engibayibonisa khona yimarket yakobulawayo. Wangena kumarket yakobulawayo, imarket yakobulawayo ingcolile. Why ingcolile? From my own observation is because abantu abalaphana akusoba ngabantu abangahlali kobulawayo, abantu abangelazi indawo kobulawayo. So babuya bevela kobogokhwe ngaphi ngaphi endaweni zemashonaland bezodlela khona phana, batshone khona phana, belale khona phana, basoye ngokuya woda.
Yiko kwenza khonoko so ukuthi abantu benze balime bahambise khonapho.
Yes, the white thina kumele sibe i-target market. We should be able to produce izinto thina ezibulawayo, sizenzele izinto zethu. ngoba lathi umhlaba siwuphiwe. Akudingakali ukuthi umuntu utaze zebe le plaza ukuze luthe lima, and lani i-3 acres umi 12 acres umi 5 acres esiphiwa i-government ezamasimu, siyakhona ukuyi-converter to an agricultural land isinikeze something. Moreover, siyaphiwa izibaya, siyaphiwa la madlelo ezinkomo.
Ye, kulapho uzutshaye imbambayele yonke leyi, akubatshela ukuthi abantu wakwenza njani?
Ngathatha abantwana abancane ngoba I believe ngiyalima imbambayela ngahlanyela lesihlahla. Enye into engawutshela ngayo ukuthi ngilabantwana mina, abantwana bakabhuti wami, abantwana babobani bani, angisho akwazi vele ukuthi njengama-Africans i-family ihlala iningi. So engakufundisa abantwana ukuthi intanga abayidlayo kumele bebekwazi ukuthi intanga ngubaba wabo, right? So abantwana bengadla intanga bayahlanyela. So ekuhlanyeleni kwami imbambayela ngahamba ngaqala ngaba abantwana ngabafundisa ukuthi asihlanyeleni imbambayela, asihlanyeleni izihlahla. Isihlahla in the next 3 years abe zilibhatalela i-school fees. Sahlanyela imbambayela, after 6 months labantwana imbambayela sihamba sayigebha sisonke futhi sathengisa, sathenga amabhuku esikolo, senze siwenzayo ngembambayela.
Valalisa uZulu khonapho ma.
Wonke umuntu ngelanga udinga ifama kathathu. Ekuseni kumele udle kuvela ku-farming, emini kumele udle kuvela ku-farming, ntambama kumele udle uvela ku-farming. Udokotela simbona maybe once in a while. So umhlaba uqakathekile, umhlaba kumele siwusebenzise. Let's utilize the resources we have around us. Siyeke ukukomplaina nge-marginalization.
Lo ube unkosazana obe khuluma lo Gibbs Dube ekhuluma kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi uhlelo lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebelelen Zambezi Water Project selusemaphethelweni. Usanda kukhuluma lamazwi esembuthaneni wokukhankasela uMnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba Chabalala edale lephalamende. Kodwa umsekeli kasolodolobho wakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu leyinsiza. Uxoxa loSithandekile Mhlanga oweStudio 7.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela koBulawayo sahamba safika eGwayishangani sabona, kodwa ke sithi thina njengedolobho lakoBulawayo i-long term plan ya ukuletha amanzi koBulawayo. So short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30%, bese kusenziwa ke i-pipeline ezasuka ke Gwayishangani buya izofika koBulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying, okutsho ukuthi indawo ephansi, ukuthi nxa manzi sedonswa esebuya koBulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele, alisoze ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi koBulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo olwe live talk okuhlelo Diaspora Forum, lapho esizwa imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhululwa kukamnumzana Job Scala kanye lengxabangxoza ekubandla le-CCC. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owakwamela isengeza West edalelwe ephalamende umnumzana Job Scala uthi yena okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo uJabo Kancube lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.